Bonasi maitambira takanzwa hurumende ichitaura kuti richange richingoitwa zvekubhadharwa mumwedzi yakasiyana sezvanga zvichiitika makore apera. Asi zvinongozoramba here zvichiita kuti vashandi vehurumende vacheme kuti vamwe vari kuzowana mari idzi nguva yekutenga mbeu nefotereza nekubhadhara zvikoro yapfuura?
Ndinoona sekuti ndizvo zvinenge zvatovawo zvimwe zvekutiroutaguti dai vatingobhadhara avo asi dai vatanga kubhadhara vanhu bat asi muchakakosha zvatinofanira kunyenyesa kunyesa kuti bonasi isapata.
Takanzwawo kuti hurumende ine urongwa hwekumisa vamwe vashandi basa vangangoita 3200 zvikuru vechidiki avo. Imiwo sesangano rinomirira vashandi hurumende muri kutambirawo sei danho iro?
Nyaya yemayouth officers inyaya yagara ichitaurika. Ndinodaira kuti makatomboinzwa kana gore rakapera chinzi mayouth officers ivava ngaatombasa. Pane chikonzero zvakaaa hurumende asi tisiaevashandi kana zvekumisa vashandi basa zvichida kuitwa tinotarisira kuti hurumende inoyakati totaurirana tondizisa toona kuti zvakakodzera here. Kana zvakakodzera tovirirana asi pari zvino tinongonzwa zvichitaurwa isi hatichatambotaurwa nezvazvo.